Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gunyana 17, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoburitsa mashoko pamusoro pekupambwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei.
Hurumende yeZimbabwe iri kuporonga haisi kugona kupata zvakanaka nyaya dzekupambwa kwevanhu. Munyika dziri kuramba dzichiitika.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti hurumende inofanirwa kuferefeta zvakadzama kana pachinge papambwa munhu, zvisinei kuti ndiani kana kuti ndevebato ripi. Nhumwa yeUnited Nations yakakosha zvikuru munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yoshanyira Zimbabwe kwemazuva 10. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti hurumende inofanirwa kuferefeta zvakadzama kana pachinge papambwa munhu, zvisinei kuti ndiani kana kuti ndevebato ripi. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadewa Mavhinga, vanoti ibasa rehurumende rekuona kuti kodzero dzemunhu wese dzachengetedzwa. Mashoko ava Mavhinga anotevera mashoko egurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Vasibusiso Moyo, ekuti kupambwa kwevanhu kunogona kunge kuri kuitwa nevamwe vanhu vasiri muhurumende vaine chinangwa chekusvibisa zita renyika. Asi vaMavhinga vaudza Reichoto weStudio 7 kuti ibasa rehurumende kuona kuti vari kupamba vanhu ndivanani uye kuona kuti vanhu ivava vasungwa.
Hurumende yeZimbabwe iri kuporonga haisi kugona kupata zvakanaka nyaya dzekupambwa kwevanhu munyika dziri kuramba dzichiitika, nekuti chekutanga iko zvino kubva gore richitanga vanhu vava kutosvika 50 vakapambwa, vakarohwa, vakakuvadzwa zvinozivikanwa, asi hapana kana munhu mumwe chete zvake ati asungwa. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti pane munongedzo unoita sekuti vanhu vari kuzviita vari kupamba vanogona kuti vachishanda nehurumende, nekuti chekutanga vanenge vaine pfuti dzehondo maAK-47 tichitaura nevamwe vakabvupambwa kusanganisira vatatenda mombeyarara, uyezve vanenge vachirova vanhu vachivati sei muchida kumukira hurumende kana kuti tinoda kuti tikudzivisei kumukira hurumende. Chetatu ndechekuti sei vasiri kusungwa zvoita sekuti vane rimwero nehurumende.
Zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa nehurumende vaMavhinga panguva yakadai panenge papambwa vanhu?
Chekutanga ndechekuti zvese zvinoitwa zvinofanira kuitwa nechimbi chimbi. Zvaifanira kutora magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti aende kudare redzimhosva reHigh Court kuti vakumbire kuti hurumende imanikizwe kutsvaka vaMagombei kana kuti munhu apambwe kuti awanikwe nechimbi chimbi. Kana munhu achinge apambwa, nguva inokosha. Kana nguva ikaramba ichireba asina kuwanikwa, zvoreva kuti upenyu hwake hunenge hwava munjodzi. Mapurisa anofanira kuti akurumidze kufamba chaizvo chaizvo. Iko zvino tinoziva kuti chiremba Peter Magombei paasati apambwa akatumirwa meseji panharembozha yake pane nhamba dziri kuonekwa dzekuEconet achiudzwa kunzi tava kuzokuvinga, rekedza zvauri kuita. Kusei mapurisa asati avheneka dzekutatsva kuruze kuti namba iyoyo ndeyani the Econet ngavataure kuti namba iyoyo ndeyani ndiani ari kuita basa rakadai anofanira kunge achizivikanwa vanhu vari kufamba vanhu vari muzimbabwe vari kuramba vachitevera vanhu vanotozivikanwa ngavasungwe hurumende ngaitungamire basa iroro
kune mashoko ari kubva kuhurumende vamavhinga ekuti izvo kunogonawo kune vamwe vanhu vasiri hurumende vanogona kunge vachipamba vanhu ava senzira yekusvibisa zita rehurumende yava munangagwa munoatambira sei mashoko aya
mashoko akaposa haasi iwo nekuti vehurumende ava vafaniri kutaura kumhanya kunongedza kuzi kuti aiwa haisi hurumende kana kuti ndingana kana kuti kunogona kuite vamwe vasina kupa mapurisa mukana wekuita basa kana kuri kunzi ichokwadi kuti kungave nevamwe vanhu vari kuzviita kuone mhaka yei mapurisa akapeta maoko sei pasina kana munhu mumwe chete zvake akasungwa kubva gore rechitanga nyaya dzekupamba vanhu dzichitekeshera nemhaka yei vanhu vari kupamba vanhu ava vachivarumbira kuti muri kuda kupandukira hurumende yavamunangagwa ku ndiani asinei nehurumende yavamunangagwa anoda kuti adzivise vanenge vachishoropodza hurumende yavamunangagwa sezvo takaona pana muzvare samanda kureya anonzi gonyeti anoita zvekusetsa vanhu achinomba hurumende kana kuti pana vatatisa mumbeyarara vakanga vachinzi vari kuedza kuunganidza vanhu kuti vamukire hurumende kana kuti iko zvino pana vapita magombei vanga vachinzi ndivo chiremba vari kutungamirira machiremba ese kuti aramwe mabasa nekuti mari ishoma
pane matanho here angatorwe nevanhuwo zvavo kutorera kuhurumende kana kumapurisa nepamusana pekupambwa kwevanhu ava kusiri kuferefetwa
hongu kwazvo kwazvo vana vezimbabwe tinofanira kuti tisimuke nezvi rimwe chete tichitaura mumwe nemumwe paanogona napo makurukota atiinavo vana esimoyo vana vamunangagwa vana vachinamasa vana vaziyambe ziyambe nevamwe vese vane hama dzimwe muzimbabwe vanotaurayo kusapota regai hurumende gairege tsika yekuti vanhu vapagwe yakatarisa kana kuti yakatarisa kurutivi bumbiro remutemo renyika rinotaura pachena kuti vanhu vanofanira kuchengetedzwa ndochekutanga basa guru rehurumende yavamunangagwa
vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiva mavhinga vachitaura vari parunare kucambridge kubritain narichoto westudio 7 zvichakadaro dare remakurukota raziya nyaya yekupambwa kwachiremba Dr. Peter Magombei hurumende inonzi yabuda nechisungo chekuti vamagombei vatsvagwe nemapazi ose ehurumende Godwin Manguza anotipa nyaya iyi
zvazviswa nevakasanobata chinzvimbo chegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakazembeka zembe avo vati vese vane chavanoziva nenyaya iyi vanofanira kuenda nehumbowo kumapurisa izvi zvatsinirwa negurukota rinoona nezvevasori vaowen ncuve avo vati hurumende inoshushikana kuti nyaya yekuti vanhu vanonzi vapambwa inoitika panenge pave kuda kuitwa misangano yakakosha gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondari muzvinafundo paul mavhima vati vanhu vanofanira kupa hurumende nguva yekuita ongororo vachiti pari zvino zvave kuita sekuti hurumende inoziva kuti Dr. Magombei vari kupi vana chiremba kubva kuzvipatara zvese munyika vave kuramwa mabasa vachiti Dr. Magombei ngavadzorwe vasati vadzokera kumabasa gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vati vanoshushikana zvikuru kuti vashandi vave vashoma muzvipatara uye vati vave kubatsirwa nemapurisa nemasoja
muzvipatara iye zvine izvi tine vashandi vashoma asi takumbira kuti vemauto mauniformed forces vekupolisi vekuprisons vauye vatibatsire muzvipatara zvedu saka ndivo vari kutibatsira nguva ino ende tinotendawo kune vamwe machiremba vashoma vanga vasarawo vachingobatsira ino saka tinovakudza tinoramba vachingokurudzira kuti varambe vachingobatsira vanga varimo vanga vagara vauya kubasa ikoko saka hapana chakaita
zvichakadai dare remakurukota rawedzera mari dzinotambirwa nevashandi vemudzimba richiti vanhu vanofanira kubhadhara vashandi ava mari dzinoenderana nemamirira aita zvinhu munyika mari yemushandi wemumba yepasipasi yave zana nemakumatanhatu emadhora ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Nomwa ye United Nations yakakosha zvikuru munyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevanhu kana kuti Special Rapporteur on Rights to Freedom and Peaceful Assembly vaClement Nyalesotsi Volio vari kutarisirwa munyika nhasi murwendo rwemazuva gumi. Wavole vanotarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende vemasangano akazvimirira pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vachinzwa matambudziko ari kusanganikwa navo pamusoro penyaya dzekodzero dzevanhu. Mumazuva gumi avachange vari muZimbabwe vachatarisirwawo kushanyira Bulawayo, Mutare pamwe nekuminda yemangoda kwamarange. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vaOK Machisa vanoti vanotenda zvikuru nekubvumidzwa kwakaitwa nhumwa iyi munyika nehurumende, asi vachiti yauya nguva yakaipa iyo nguva iri kutyorwa kodzero dzevanhu vari kupambwa vachishungurudzwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navamachisa pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga, ndinotenda hurumende yeZimbabwe nekubvumidza kuuya kwakuchirungu vanoti Special Rapporteur and EAU uyu munhu akatikoshera zvikuru mukodzero dzevanhu muZimbabwe. Hazvigoni kuti munhu iyeye auye kana hurumende isina kubvuma. Kana nhume iyeyo yasvika, ine zvinhu zvakawanda zvaichaita. Inosangana nehurumende, inosangana neana Zimbabwe Human Rights Commission, yosanganawozve zvakafanana nesu isusu kumapato akazvimirira atingati ma-non-governmental organizations kana kuti civil society. Chakakosha panguva ino ndechekuti tipembedze kuuya kwaSpecial Rapporteur uyu, nokuti ndo patichawana mukana wekumutaurira isu secivil society mapato akazvimirira oga kuti nhunha dzedu dzatinadzo muZimbabwe dzakamira sei. Ndine hurombo kuti ari kugamuchirwa nenguva yatiri kushushikana nekushayikwa kweumwe wemadoctors edu anove ndiye president weZimbabwe Hospital Doctors Association, vasati vawanikwa up to now. Saka izvozvo izvo ndo zvimwe zvezvinhu zvichaita kuti ivo vaclaimer of the lay vazonyatsoona kuti mahuman rights muZimbabwe kana kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe pavanenge vachida kutaura nhunha dzavo, pavanenge vachida kusangana nevamwe vanhu vachiassociata nevamwe vanhu zvinomborevei. Tinoona kuti mazuva ano maobjections iyaya ari kutaurwa nezvavo ane chikuita nekuti vanhu vanenge vazama kutaura kuti izvo zvatiri kusangana nazvo muzuva roga roga zvine dambudziko neraramo yedu. Totarisa kuti masungirwo ari kuita futi vanhu muZimbabwe zvinokiretedza kana zvinoratidza kuti pane kugunun'una kunenge kuchiita vanhu kuti hatisi kukwanisa kutaura kana kuti hatisi kukwanisa kuungana kuti tiratidzire nhunha dzedu dzatinadzo isu sevana veZimbabwe.
Asika vamachisa, tinoona kuti kune vamwe vaisimbouya muZimbabwe vachiuya vachiongorora zvinhu zvakafanana naizvozvo kuti kodzero dzevanhu dziri kuteverwa here, vachibudawo nezvisungo zvavaipa kana marecommendations kuhurumende. Pane chakashanduka here?
Tisatarisire pasi zvinyorwa nezvinenge zvabuda muongororo inenge yaitwa nevanhu vanenge vapinda munyika yedu vachizopedzisira vataura kuti zvataona zvakamira sei. Tisazvitarisire pasi, nokuti Zimbabwe hairarami iri yoga. Zimbabwe inorarama nedzimwe nyika. Kana ongororo iyi yaenda ajekerere tomboti kuUnited Nations, vanopenengura vachitarisa kuti zvii zvatingaite kuti tibatsire Zimbabwe. Saka hurumende kanoyambirwa neUnited Nations kuti uku kwamakuinda kuite nokuti muchazoshayiwa zvakati zvikati zvikati zvikati, zvinoita kuti ivo vazive kuti kana tabata apa panopisa, kana tabata apa panopisa, ngatiregere. Zvakatikoshera izvozvo izvo semhuri yeZimbabwe.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa vachitaura vari parunhare neStudio 7. Apo nyika iri kuchema kushaya kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe, vamwe vanoti hapana chavarasikirwa nacho sezvo utongi hwavo vakasiya nyika iri mumatope uye panyanga dzamushore, ukuwo vamwe vachiti vakabatsirikana zvikuru panguva iyo vaMugabe vaive mutungamiri wenyika. Mutoro wedu wenhau Loida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Muzvare Mildred Muzanechita, mugare wemamutare avo vanoti kushaya kwaMugabe kunorwadza, kunyange hazvo vamwe vachichema nekuda kweutongi hwavo uhwo vanoti vaitonga nedemo.
Atarwadziwa senyika semunhu wedu wangari president munyika mwedu zvatirwadza hatina kufara ndizvo zvaitika tinongoti waMugabe zorurai murugare.
VaNST Karipi, mumwe womugari wemamutare avo vanoti vakabatikana zvakanyanya nekushaya kwaMugabe.
Zvatirwadza kuti tasiyiwa naformer president, munhu wakanga atungamirira nyika ino zvakanga zviri nani, asi pakuzokura kwanga akuita ruzhinji rwanga rwavazosvikawo pakutambura neutongi hwavo. Zvinova zvakanga zvarwadza zvokuti vazhinji vanonge vakutovarangarira kunyanyanyanya younger generation, nekukanganisa upenyu hwavo hwevana hwavanga vakuita pane kunatsa kwavanga vakamboita makore akanga pfuura akamboita zvakanaka. Asi semunhu wemuZimbabwe uye nehunhu hwedu tinongoratidzwa kurwadziwa kuti mumwe wedu watisiya.
Mukomana wechidiki Lloyd Munguma wekudunhu remutasa anotiwo kushaya kwaMugabe kunosuwisa sekungoshaya kwemunhu kusingafadzi zvisinei nekutadza kwaaita.
Tiri kunzwa kurwadziwa nekushushikana nekufa kwaita vaMugabe sechivanhu chedu tinoriyeresa, saka zviri kutirwadza semhuri yeZimbabwe.
VaJoakim Nyamande, mumwe wevagari vemuguta reMutare. VaNyamande vanotiwo kushaya kwaimbove mutungamiriri wenyika uku kunovarwadza pakuti vakasiya chigaro vasati vagadzirisa zvizhinji zvaitarisirwa nevanhu, zvakaita senyaya dzezveupfumi, magariro evanhu uye kuti ndiani achazenge ari panyanga kana ivo vasiya. Izvo zvakapa kuti vazobvutirwe masimba.
Matore andinotanga kuzviita chekutanga kuti nematambudziko kumhuri yeZimbabwe, nekuti pachivanhu pedu munhu ashayika anofanirwa munhu wese kushuwa kushayika kwacho kunenge kwaitika munhu. Tichitorawo futi panhoroondo yeZimbabwe, it will not be adequate without mentioning him.
VaProsper Chapfiwa Mutsiyami, mumiriri wechikangadanga mvura mudare reparamende uye vari nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. VaMutsiyami vanoti wafa wanaka.
Hongu nyika inotaura kauti wafa wanaka, ani ndo zvinotaura nyika. Asi vaMugabe takashanda nawo munyika munomu, munhu wese unozviziva, 37 years, zvese zvakashanda, kunaka kushata zvese vanhu vari kuzviona, but wafa wanaka. Uyezve vaMugabe umwe wedu, muchivanhu chedu isusu tinoziva kuti munhu kana afa aradzikwapo, zvakashata zvake munombonyarara, momboita zverufu. Saka inini ndinoona kuti seumwe munhu wakabarwa mune vanhu mukati mwemandau, hatikwanisi kureketa zvakashata takaningirana nemutumbi, kana kureketa zvakawandisa takaningirana nemutumbi. Tinoti musharuko uyu wakashanda munyika munomu, zvese zvaakashanda imwimwe munoziva mashandiro aakaita nemaitiro aaita, ndinoti mweya wake ngauzorore murugare. Uyezve ndichiona takaningira kufa kwake, tichaona kuti nyika ichafambisa sei rufu rwake. Asi ndinoona kuti wafa wanaka, saka handina chekureketa chakanyanya ngenyaya yaRG Mugabe, former president wenyika yeZimbabwe, wakatungamirira Zimbabwe for 37 years. Zvinezvi ndo zveshe zvemunoona zvaakasiya nyamashi uno, zveshe zvetinochema ndo zveshe zvaakasiya, handingareketi zvakawanda.
Mumwe mutsigiri weZANUPF kuno kwaMutare vaIsrael Muchato vanoti kushaya kwaMugabe kunorwadza sezvo vange vari munhu akashandira nyika ino kwenguva refu vasina chavaitya kutaura pamusoro pacho, uye vari munhu akagovera ivhu kuvaridzi varo vanove vatema pamwe chete nekupa upfumi kuvatema. VaMugabe vakashaya musi wa6 mwedzi uno vari kunyika yeSingapore, uko vange vari kurapwa urwere husinganyatsozivikanwa neveruzhinji, uye hapasati pave nezuva rekuradzikwa kwavo. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Thank you. mudzidzisi wezvemutemo muTunisia Vakai Saidi vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi sarudzo yechipiri apo vanhu vari kuvhota zvakasununguka kubva muna 2011 pakaitwa maArab Spring. Vanhu vana vafa kuSenegal uye vanhu vatatu havasi kuzivikanwa kuti varipi zvichitevera kunyura kwaita chikepe changa chakatakura vashanyi. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vawedzera nguva yekuisa mauto munzvimbo ine matsotsi ari kuuraya vanhu. Zvinonzi vanhu vanodarika zviuru zviviri vafa munzvimbo yeCape Flats. Dambudziko remari yebond note rinonzi riri kuramba richisunga munyika, izvo zvinonzi zvave kupa kuti veruzhinji vararame nekutenga mari iyi pamusika mutema vachishandisa RTGS. Nezuro, komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari dzenyika kana kuti Public Accounts Committee yakanzwa kubva kumutevedzeri wagavhuna weRBZ vakupukile mulambo kuti sei mari yemusvo iri kuramba ichishayikwa mumabhanga asi ichiwanikwa chero nguva pamisika mitema. Komiti iyi inonzi yaidawo kuziva kuti sei mari itsva dzichangobva kudhindwa dziri kuwanikwa kune vanochinja mari zviri kunze kwemutemo kwete kumabhanga. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kushomeka kwemari yebond note kunenge kuri kutowedzera kubva padzoswa mari yenyika muna chivabvu wegore rino, izvo vanoti zvakaderedza chivimbo muvanhu.
Kushomeka kwemari kuri kuramba kuchiita sekunge kuwedzera kubva zvata ita reintroduce Zimbabwe dollar muna June wegore rino. Iri kuwanikwa sezvamurikutaura ku black market kwainenge ichitengeswa nemapremium epamusorosoro. Saka I think there's a lot of speculation in kuitika muekonomy. There's a lot of parallel market or black market activities are kuitika muekonomy. Vanhu vari kunge vachiextracta marents from madealings esaya anenge achiitika muparallel market. Sezvamunoziva economy yemuZimbabwe yango highly informalized.
Dr. Chitambara vanoti kushayikwa kwechivimbo ndiko kuri kuzoita kuti vanhu vasaendesa mari dzavo kumabhanga, zvinozoitawo kuti mabhanga ashaye mari dzekupa vanhu vanenge vachichengetedza mari dzavo ikoko.
Vazhinji vari kushaya confidence neformal financial system, formal financial sector. Ndosaka muri kuona kuti even mari akabuda kumabhanga haichadzoki futi kumabhanga, haisi kutenderera mari muekonomy. Mari zhinji dziri kuchengetwa mudzimba muvanhu, mainformal business havasinga vachizoendesa mari kumabhanga. Saka inyaya yeconfidence.
Mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vaJeremiah Tevera vaudzawo Studio 7 parunhare kuti kushayikwa kwemari yemusvo kumabhanga kuri kuomesera varimi panguva iyo vari kugadzirira mwaka mutsva wekurima. Vatevera vati varimi vari kumanikidzwa kutenga zvikwanisiro zvavo nemari dziri pamusoro kana vachinge vachishandisa maRTGS pane kunge vachishandisa mabond note. Munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions, ZFTU, vaKenya Shamyarira, vanotiwo kushayikwa kwemari kumabhanga kwave kuomesera vashandi zvakanyanya sezvo vari kumanikidzwawo kutenga mabond note pamusika mutema kuti vakwanise kubhadhara kana kutenga zvimwe zvavanenge vachida zvinenge zvichitengeswa nebond note.
Vashandi muno vareduswa kuita manzende chaiwo mapepa. Vaakununga sose nemuromo pamusoro pemari yavo. Vashoma vari kushanda ivavo. Hakuna macompanies kana any undertaking inosevenzera mushandi munyika muno iri kubhadhara hard cash. Vari kubhadhara through RTGS yamataura iyoyo. RTGS kana waakunosvika manje kunotenga kana chingave chingo kana chingave chii, inenge achisikawana mushandi akichichajwa ne 3 time. Kana achitenga neeco cash kana itwakaitwa percentage, kana achitenga necash chine chakareruko zviri nani. Saka mushandi anozosungirwa kuti apedza atambira kamari kake kashoma ikako, anosungirwa kunotenga neeco cash. Eco cash yaakuita madiro ajodhina pakupega mapercentage avo. Zvinhu zvese izvi idambudziko rekuti hurumende through the Ministry of Finance vatadza kugadzirisa nyaya yecurrency.
Dr. Chitambara vanoti zvinonetsa kumisa musika mutema nekuti kazhinji unenge uine midzi muhurumende kana kumahofisi makuru enyika.
Regulation ye black market inotonetsa because kana chitonzi black market zvinotorawo kuti inenge iri underground economy. Saka makaunza maregulations kazhinji zvaanongoita kuita drive black market further into the underground. Makaona the world over normally kutreka nekuaddressa nyaya yeblack market nemaregulations kunonetsa. Ende chimwe chine chidriver nyaya idzodzidzi vanhu vanenge vari connected musystem, vari connected kumabhanga, vari connected politically.
Kunze kwekutenge pawanikwa nzira dzekumisa nadzo misika mitema pamwewo nekuvhara maburi anonzi ari kuburitsa mari itsva dziri kudhindwa kubhanga guru renyika Reserve Bank, dambudziko rekushayikwa kwemari yemusvo richaramba richiwanikwa munyika. Izvo zvichaita kuti vakawanda varembe vachichema vachifa nenyota makumbo ari mumvura. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa nyaya yekupambwa kwaDr. Peter Magombei, iyo yaita kuti vana chiremba vawanikwe vachiramwa mabasa. Tinonzwa kuti kuzvipatara zvakawanda munyika pari zvino hakuna vana chiremba kana vana mukoti vari kushanda vachiti ivo vari kuda kuti Dr. Peter Magombei vawanikwe.
Muri kutaura naGift mazuva nhanga ari kuBulawayo.
Ehe, kwakadii kuBulawayo?
KuBulawayo kuri nani hako kupisa. Ini ndarwadziwa, ini ndiri kurwadziwa zvikuru nenyaya yemadoctors. Nhasi chaiye kumpilo tashaya doctor anosetfire kuti munhu ashayika. Tashayikirwa nambuya vangu makusini around 4 o'clock kusvika kuma 10 pasina doctor anosetfire. Asi nyika inenge ichingonzani zvinhu zvakamira zvakanaka. Tiri kurwadziwa nezvinhu zvakaita so. On top of that, wopamba doctor just to disappear like that. Nezvinhu zvishiri, it's not fair.
Pamasvika kuchipatara hanzvadzi zvafamba sei?
Hakuna kana doctor. Munhu aka admit nezuro manheru, just to admit hapana chakaitwa. Zvino ndobva ashayika makuseni kuti rwazvika ndinoshaya ashayika, but panova kuti pasetfire na doctor kuti ashayika. But chinorwadza ndechekuti hurumende they are saying things are okay, we are investigating.
Saka dai mai wanamukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Ngavagadzirise zvunhu. Vanhu vane freedom of speech. And it, this thing yekutiretina vanhu vachisunga vanhu vachidisapisa vanhu haisi right.
Hello Tete Mave.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Justice Kacheva riri muHarare. Takutaurawo nenhau yekupambwa kwachiremba wedu Dr. Peter. Zviri kuitika munyika medu tete, zvinhu zvisingafadze nekuti tikatarisa kuti yezvinozvi hama dzedu dziri muzvipatara dzaakutosagura zvakanyanyisa nekuti ana mukoti havachazi kuenda kumabasa vachiti tiri kuda kuti chiremba adzoke. Saka unhu hwakadai munyika ka hauzi unhu hwakanaka nekuti vakuru wedu vacho vanenge vakangonyarara, nhau dzacho dzinongorowa dzakadaro vanhu munyika. Saka tinenge tichikurudzirawo kuti dai vakuru vakuru sezvakaita vana AU, ana European Union vambouyawo vambotibatsirawo kuti matambudziko atiri kusangana nayo angaperese.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ine ndine Mike Hove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kuchikorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu kuburikidza nokupambwa kuri kuitwa vanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm. Bye bye.
Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoburitsa mashoko pamusoro pekupambwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti hurumende inofanirwa kuferefeta zvakadzama kana pachinge papambwa munhu, zvisinei kuti ndiani uye kuti ndevebato ripi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 17 kuMpandula 2019, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
lebe singawucabangeli ukuthi eZimbabwe sinabantu esibabhadalayo ukuthi besigcine kuze ibe safe. Umuntu enganyamalala for 3 days engazakali ukuthi ungaphi. Esikufunayo khathesi okokuqala ukuthi laba abakuma-offices alamandla bengenele bendingi bemthole ngokuphangisa.
Odokotela bathi sebesesabela impilo zabo ngemva kokuthunjwa kumkhokheli wenhlanganiso yabo eZimbabwe Hospital Doctors Association, uDokotela Peter Mugombeyi ngomgqibelo.
Bengisesibhedlela lamuhla empilo lapho ngoba bengibhalelwe eclinic ngale ukuthi khona ngihambe empilo ngisiyabona odokotela ngile sinus infection emakhaleni. Ngithe sengifika ngale sibhedlela lamhlanje ngathola odokotela bengasebenzi, bathi bona abasebenzi.
Izakhamizi zedolobheni lakoBulawayo eziye esibhedlela ukuyadinga usizo lokwelatshwa namhlanje bezikhala ngokuthi azilutholanga, abanye bephindiselwa emakhaya bengelatshwanga. Uhulumende uthi useqinisa imizamo yokudinga udokotela Makombeyi ena othunjwe kunsukana ezedluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela bathi sebesesabela impilo zabo ngemva kokuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso emela ilungelo labo abasanda kugqiba izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association. Udokotela Peter Mugombeyi ngomgqibelo ukuze kube lalamuhla lokho engaziwa ukuthi ungaphi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngokukhala umsebenzi kwabodokotela, isimo ezibhedlela zeHarare siqhubeka phambili sibonakala ukugoqela eHarare Hospital lePhirenyathwa. Izigulane ziyaphindiselwa emakhaya zingalakulatshwa, abanye lokhu behlezi kundwendwe zokumelela ukuthola usizo lokwelatshwa. Abongi babasebenzayo kodwa labo basebenza ngesidensi abayithi igoslo, ngoba odokotela asebeneminyaka besebenza ama senior doctors labo sebemanyelela labo abasanda kugqiba izifundo ngemva kokuthunjwa kuka Dr. Peter Mugombeyi. Odokotela bebengasebenzi namhlanje bekhuthaza uhulumende ukuthi asungule uphenyo lokunyamalala kuka Mugombeyi aze atholakale, njalo betshengisela izibhedlela zeHarare lePhirenyathwa bekhalaza ngokunyamalala kukaMugombeyi iholo eliphansi abalitholayo, kanye lokuthi sebesesaba ukubuya emsebenzini ngoba bengasela themba lokuthi uhulumende ngabavikela nxa bengahlaselwa yilabo abathumbe uMugombeyi. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela abasanda kugqiba izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Anele Bebe uthi ukuthunjwa kweyedwa wabo yikuhlaselwa kwabo bonke.
Njengabodokotela Zimbabwe yonke, eHarare lakoBulawayo namanye amaprovinsi namadistrict, ukuthatha komunye wethu ukuthatha kodokotela wonke. Njalo besingawucabangeli ukuthi eZimbabwe sinabantu esibabhadalayo ukuthi besigcine kuhle sibe safe. Umuntu enganyamalala for 3 days engazakali ukuthi ungaphi. Esikufunayo khathesi ukuthi laba abakuma-offices alamandla bengenele bendingi bemthole ngokuphangisa.
Lokhu kugcizelelwe ngumsekeli womkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Masimba Ndoro, yena othi ukutholakala kukaMugombeyi kuphela akusoze kubabisele emsebenzini.
When we are capacitated to go to work, I'm sure you know we still have negotiations going on with us.
Lokhu kutsho ukuthi sizabuyela emsebenzini nxa uPeter Mugombeyi esebonakele, njalo nxa inkulumo zeholo lethu lohulumende seziphelile.
Umphathintambo wezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe, uMnumzana Sibusiso Moyo, uthi uhulumende ucabangela ukuthi kulesinye isandla esisebenza ekuthunjweni kwabantu sijonge ukungcolisa isimo selizwe. Utsho lokhu ngesikhathi umthunywa oqhakathekileyo wenhlanganiso yomanyano wamazwe yomhlaba e-United Nations u-Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Assembly and Association umnumzana Clement Nyaletsotsi Vole esiza kweleZimbabwe. Kunjalo nje kule mbiko esabeleyo enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ebulenjeni ezifana leFacebook, iTwitter leWhatsApp kanye nakumaphephandaba kahulumende ethi ukuthunjwa kukaMgombeyi kungabe kuyindlela yokuzama ukungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uDr. Bebe uthi le yimizamo yokuvala uzulu amehlo ukwenzela ukuthi angananzeli ukuthi uhulumende sehlulekile ukuthola lezo zigangi.
Mina sikubona kuyikuspreada kwamanga nje ukuzama ukuvala indaba eyenzakalayo. Ukusekela ama-excuses okungadingi uDr. Magombeyi ukuthi bevale ukuthi uthethwe ngubani njalo ungaphi. Mina esikukhuthaza abantu ukuthi nxa sesiqhubekela phambili sicela abantu beshare information eqiniso ngoba sikhuluma ngomuntu ongabonakaliyo esingakwaziyo ukuthi ungaphi. Njalo kumele abantu benze izinto lezi becabanga ukuthi lo ngumntwana womunye umuntu ongabonakaliyo.
UDr. Messi Shoko umunye wabakade betshengisela uthi akanawo amazwi okuchasisa ubuhlungu akuzwayo ngokunyamalala komunye asebenza laye.
I'm overwhelmed with so many emotions, but most of them are just, to sum it up, I can say I'm in pain. Imagine
angila mazwi ngoba kungidabula inhliziyo. Ngicabanga ukuthi uPeter elemuli umnewabo womunye umuntu, njalo mina njengomuntu wesifazana ngicabanga ukuthi pho ngilo wami umntwana ngingezwa njani ngingezwa kuthiwa uthunjiwe. Kuyadanisa sibili.
Ukuthunjwa kwaMgombeyi sekukhumbuze uZulu ngokuthunjwa komunye owayechothoza uhulumende njalo intatha yezindaba uyita iZamara yena usele iminyaka engaba mine enyamaleli. Lokhu sekuchothozwe njalo libandla le-MDC lona elikhuthaze uhulumende ukuthi avikele uZulu kuzehlakalo ezifana nalezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Ngosenjalo uhulumende uthi useqinisa imizamo yokudinga uDokotela Peter Mgombeyi. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezomvikela umnumzana Owen Ncube emhlanganweni lentatheli izindaba namuhla. Umnumzana Ncube ubekhatshwe ngezinye iziphatha amandla zikahulumende ezibalisa umphathi ntambo obona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema. Lo mphathi ntambo wezempila kahle umnumzana uBadia Mawuyo njalo uthe uhulumende uzadingisisa njalo ukuthi ukuthunjwa kukadokotela kwenziwe ngubani. Ukuhlaziya la amazwi kanye lakhulunywe ngomnumzana Sibusiso Moyo ukuthi ukuthunjwa kwadokotela Magombeyi kungabe kwenziwe ngabomo, sixoxe lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Odokotela baqhubekele phambili ngokungayi emsebenzini namhla kulandela ukutshengisela abakwenze izolo bethi bafuna ukuthi uDokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo akhululwe ephila njalo iholo lwabo likhutshulwe. Izigulane ebeziye esibhedlela sempilo kanye le-UBH bebephindiselwa emakhaya bengahlolwanga ngenxa yokuswelakala kwabodokotela. Unkosikazi Senzeni Msipha uthi ubemele abone uDokotela kodwa uthole bengasebenzi.
Bengisesibhedlela lamuhla empilo lapha ngoba bengibhalelwe e-clinic ngale ukuthi khona ngihambe empilo ngisiyabona odokotela ngile sinus infection emakhaleni. Ngithe sengifika ngale sibhedlela lamhlanje ngathola odokotela bengasebenzi, bathi bona abasebenzi. So kuba nzima kithi ngoba impila kahle zethu sesisengozini nginje, so infection yona le angikwazi ukuthi iqhubeke siyangaphi. So besicela bakithi uhulumende akhangele izikhalazo zabodokotela ukuze lathi ngapha sinakekelwe benelise ukusisiza ngoba sesengozini.
Omunye wabongi esibhedlela sempilo kobulawayo unkosikazi Jackie Maseko uthi akusebenzeki odokotela bengekho.
Umsebenzi usiba nzima ngoba sisebenza ndawonye labodokotela, kodwa okwakhathesi abakho emsebenzini ukuthi baphenduka nini asikwazi. Hlupho olukhona yikuthi sisebenza sikhawule kwenye indawo, asenelisi ukuthi siye operator abantu. Ngakho abantu abasengozini ngomama ababeletha ngesizekishini, asenelisi ukuthi sibancede.
Unkosikazi Nancy Ncube Oke waya esibhedlela se-UBH uthi kalutholanga usizo esibhedlela ngoba odokotela bengekho emsebenzini.
Namhla besiye review lo mntanami e-UBH waqhamuka ingalo, kodwa ngiyadana kakhulu ngoba sithole odokotela bengekho. Khathesi le mali zokuya kuma-private surgery abo asilazo ngoba bayabe befuna ama-US esingaholiyo. Khathesi kunje umntwana ngiyamthini bakithi, kumele akhangelwe ngudokotela. Uhulumende kabe lozwelo bakithi ebantwini. Amina nisakwazi, khathesi nanga umntwana ngilaye lapho uyabubula. Akalancedwa, akalani, akalani, lami nginjani, ngisebenzi, ngihlalele.
UZulu obeye ezibhedlela ezinkulu zakoBulawayo empilo le-United Bulawayo Hospitals uthi ngempela odokotela lokhe bengasebenzi. Lokhu kungemva kokuba izolo bekhulume kwabasobala ukuthi abasenelisi ukuqhubeka besebenza ngoba inkokheli yabo ithunjiwe njalo leholo lingeneli indleko yokuya emsebenzini. Ngakho-ke bazaze babuyele ngemva kokutholakala kuka-Dr. Peter Magombeyi leholo likhutshuliwe. Abantu ngakwelinye icele baveza ukudana ngoba bekhala ngokuthi impilakahle yabo isengozini njalo abasela themba lokuthi abasesibhedlela bazasila. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lapho ke besilethulela udaba lapho izakhamizi zedolobheni lakoBulawayo eziye ezibhedlela ukuyadinga usizo lokwelatshwa namhlanje bezikhala ngokuthi azilutholanga lolo sizo, abanye bephindiselwa emakhaya bengelatshwanga. Ngakwelinye icele amapholisa abikwa ivimbe ukutshengisela kwabodokotela labanye abakumsebenzi wezempilakahle bekhonona ngokunyamalala komunye wenkokheli yenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association, uDokotela Peter Mugombeyi yena ke obethunjiwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ukuhlaziya udaba lokuthunjwa kukadokotela Magombeyi lamazwe kahulumende, sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
I-history or imbali yezanu uma sibheka ekuqaleni, even ngama-80s izanu sazingena kuphawa kubhabesabuka. Kwaye kwaba nenkinga yokuthi kwaba namathori amancane ayethavela abantwana babesakhula abelungu bethavela besiya e-Victoria Falls. Bathunjwa, kwaqanjwa amanga kwathiwa nguJoshua Nkoma nama-distance akhe ababathumbileyo. Baze bathunywa abazali babo bathe ma balandela besizela bezobadina. Badirectwa endlini kaJoshua Nkoma. You can imagine ukuthi wayangekangakanani umuntu omdala. I-intention yokuchitha lelo gazi kwakuyukuthi ungcoliswe igama likaNkomo international, especially ukhangelwa abelungu njengoba wathiwa nje abantu ababekhontrola ilokhu zena izinto ezinye. And befuna nje ukuthi bakhumbuze abelungu ukuthi uJoshua Nkomo lezapho bake wabawisa ama-Pramatina ama-civilians abama-Viscount okhangela imbali yezapho. But abantu ababesazi i-character kaJoshua Nkomo babezazi ukuthi wayengasapota ama-distance, wayengangeke abulala abantu aba-innocent ngendlela enjengana leyo. So kunzima ukuthi sithi thina kungaba nesinye isandla esesisenza into enjalo. And i-opposition ngokuyazi ekhona manje ayikafiki kulelo banga lokudliwa umbhango. Abantu abalanje bathanda ukugijima besenza ama-demonstration ngoba ngathi naso sikhathi kusipha lawa ma-tourist umnakagwa nguye owayengu-minister of i-local intelligence uthiwe ngwa emaneja i-local army koBulawayo. So this you can see now ma usudingisisa ukuthi kambe kungalo kungekho okushaya amanzini.
Kuyikuthi ayisilo ibandla lezanu PF kumbe uhulumende, kungabe kungubani? Kungabe kusenzakala ukuthi badabukene phakathi kulamanye amacele yini engabe senza lokho ngemva kwabo, kumbe abe G40 njengokutsho kwabo kuqala?
Siyabazi bangaba u-G40 asothi type ye-politics yabo le. Umuntu uma edala uku-acta ngendlela ethize uyabukwazi ukuthi lolu lunyawo lukabani oludlulelayo. So it's body tiyazi ukuthi body gcwele ama intellectuals abantu abathanda ukubala abanjengabo Jonathan Moyo and so on. Egcwele amasosha yile okuthiwa yilapho sebushaya manje. Ngamasosha yiwo akwazi ukumba nokukala bani. Ijipoti yabo sikufundiswe mbani khonokho. Ijipoti yabo Grace Mkabe nabo Jonathan nabo umzukulu kaMgaba izama ukwenza istatement sokwethusa ama-activists. These guys never change because this is the politics abayisebenzisa ngo-8 ukwethusa omalunga nabomabhena nabonkomo nabodabengwa ukuthi bagcine nje sibe ngabantu abahlala bebeke ukuthi ngubani owangishaya ngenzulu. I-politics yezano le.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, wexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Yebo, mthwakazi omuhle. Okhulumayo nguMike Hove, umsakazi waseStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-T-Connection no-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuthunjwa kukadokotela Peter Magombeyi labanye abantu kweZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele imlayezelo kunombolo esithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Israel bebevota namhlanje kukhetho lwesibili phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo olokudinga umkhokheli walelo lizwe. Inhloko kahulumente ekhona manje uBenjamin Netanyahu uchikilisana lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uBenny Gantz. Lolu khetho luphindwe ngemva kwenyanga eziyisithupha ngemva kokuba uNetanyahu lebandla lakhe behluleke ukuthola izihlalo ezeneleyo lokubumba uhulumente. Inkosi yakwele Saudi Arabia uKing Salman uthi ilizwe lakhe liyenelisa ukuzivikela nxa lithe lahlaselwa. Utsho lokhu ngemva kokuhlaselwa kwesitishi samatanka amafutha ezimota. Uqhubekeyo esithi amazwe omhlaba kumele ajezise ilizwe elenze lokho elingaba ngele Iran ngoba izikhali ezisetshenzisiweyo zilungiswe kulelo lizwe.
Ukusilela kwemali yephepha sokufike kusibanga esibi ngesikhathi abanye osomabhizimusi bebhadalisa umthelo omkhulu kulabo abathenga ngemali kamakhalekhukhwini. Ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwemali kulandela ukususwa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe lanxa abanye osomabhizimusi belokhu beyemukela idola leMelika leRand leSouth Africa okungaphandle komthetho. Osiphatheleni labo babikwa bebhadalisa umthelo nxa umuntu efuna imali uqobo lwayo, hathi ekamakhalekhukhwini osekwenza ubunzima obukhona buphindwe kabili. Ukansila wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume uthi kuludubo elizweni ngokusilela kwemali.
Imali cash leyo kubizwa kuthiwa yibond ayibonwa, ayibonakali. Ayikho elizwe nayikho emabank. Itholakala nje kuphela kuma black market emkotweni. And nxa uyithola kwa ngapho iyabidura kakhulu as compared to ama rates esiwathola ku transfer la ku RTGS. So abantu bengaze behole imali yabo kuthiwa ngama bond. Ungaye bank usithi ufukuthatha imali yami eyafakwa ikampani engiyisebenzelayo. Uzezwa kuthi asilayo leyo mali, hamba uyisebenzise ikhadi. Uyenzi plastic money. Kukanti kulama fueling stations indawo ezithengisa khona amafutha ezimota abangasafuni i-transfer kumbe i-cash or any other form of payment sebedimanda i-cash yona ngokwayo ningatholakali. Mhlawumbe ngangidriver ngivela eMashingo ngafika kwenye fueling station esema reserve nje e growth point ngathi mfuku ukuthenga ifuel ngathi ifuel silayo sivile but sifuna icash yona ngwani so hayi simo sibe eZimbabwe.
Umkhokheli wenhlanganiso yabo somabhizimusi abaphila ngokuthenga bethengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi isisindo semali sehle kakhulu kumalanga amalutshwana asanda kwedlula.
Hayi imali kunobunzima inkinga ekhona ukuthi umzana Gandhi esingathi RTGS ngelali bond liwe okumangalisayo amalanga nje ambala njile kuba kunje nje nxa lawo abe ethi bathengisa imali black market irate ibiza abo 15-17 wakhayela irate yangona ikhufuke kakhulu nje amalanga amambala adlule kutsho ukuthi yonokho ke sokule demand bese imali sidingwa kakhulu ngomuntu wonke ngokunjalo ke sokuzaba nzima ukuthi imali itholakale.
Ingcwethi yecubungula izomnotho umnumzana Masimba kutshera uthi lanxa imali ingatholakali emabhanga emkambo wensitha iyatholakala kodwa isifakelwe umthelo.
Liqiniso ukuthi imali kayitholakali singathi umabhenki kodwa imali iningi kakhulu ebantwini abayithengisayo ngama-percentage amaningi kakhulu besenzi epokeshi. So ungahamba e-bank uzathola ukuthi either awutholi lutho kumbe bayakunika imali engatholi lutho ama-$20 kumbe ama-$40. Kodwa nxa ungaya emkambeni laphana kwi-informal market bakhona abantu abathengisa i-cash besenza awo ekukesh kodwa becharge ama 40-50%.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kwethula umbiko othi ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe kubangelwa ukuthi umkambo wegwayi eliyilo elitholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe usandavalwa kodwa ingcwethi kwezomnotho ukutshera uyakulandula lokhu.
Imali ayiqalanga ukungavi khona lamusha. Igwayi siyazithengisa mnyaka ngomnyaka kodwa imali ayiqalanga ukungavi khona lamusha. Uzakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelileyo imali ibingekho. Isindo semali sitshengisa ukuthi akula production enzakalayo lapha elizweni. Ukuthengiswa kwegwayi ingaba yisizathu sibili kodwa iqiniso yokuthi akula production enzakalayo lapha elizweni olungayenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi uthengise izinto phandle kwelizwe bazuze i-foreign currency. Yikho isisindo semali siqhubeka sisiwa lapha eZimbabwe.
Idola leMelika selithengwa ngamabhondi alithumi lasithupha emkambo wensitha ezitaladini. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Abantu elizweni jikelele bakhala ngentengo yempahla lokunye okumqoka empilweni khona osokukhuphuke ngesilinganiso esethusayo. Lokho kulandela ukukhwezelwa iholo kwezisebenzi zikahulumende okwenziwe kuyona le inyanga. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimota ichukela kanye lokunye okumqoka. Ukukhwela lokhu kulandela ukukhwezwa kweholo lezisebenzi zikahulumende. Omunye osebenzela uhulumende ongumongikazi unkosikazi Linda Masuku uthi kasabone ukuba ukukhutshulwa kweholo kungaba yimpendulo mhlawumbe ukuguqula imali esetshenziswa elizweni kungaba yisisombululo.
Ingenile sibili imali izolo le increment le efakwe ingenile but masikhangela emashopu izinto zikhwelile impupu ikhwele yaba ku 54 kufana lokuthi nje kuhleli kufana loba kungangezelelwa ngoba izinto zikhwelile emashopu. Okumbe namhlawumbe kukhishwe lona ibond kufakwe imali currency encike kungaba ngcono. Ngoba sibona ngani kube kungezelelwa umkholo kuyabe kufana ngoba ama-price abe lokhe ekhwela ngcono sikhiphe lona ibond kufakwe imali currency.
Unkosikazi Alice Ndimande ongumthengi ukhalaza umongameli ukuba alungise umumo elizweni ukuze intengo zingaqansi imihla ngemihla.
Niyake ngithi ngene kule shop ngibone ama price. Ngithe ke la ngiphume khona pa ngeke confirma kule ya. Ngibone lapha na ihigh. Ngithi sengibuyela lapha ngithole la usebe kwesile. Angikwazi ukuthi linazihlobo likubona njani. Mina bengikhala kuyena ubaba. Yena enguye umuntu ngameli. Uthi bakithi ngeke asizamela yini plan yokuthi abone ukuthi izinto ziyehla. Noma bakithi sizagcina sokuyilizwe lesomali. Noma imali yangkhona kayikho iegokesha yangkhona ungabalayo ukuthi uyathenga lutho luyabe luqhansile.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Silibaziso Dube uthi ukhathazekile kakhulu ngodaba lwentengo.
Mina azizinto lezi kuyandihlukumeza emoyeni kukhwela kwezinto lokho. Kunjenje imali asisakwazi ukuthi sisebenzisa yipi. Thina singelabantu abaphila phandle. Ibhondi vele liyasihlukumeza kakhulu. Ngoba ibhondi alisathengi lutho. Khathesi sokuphila abantu abalabantu abasediaspora. Thina sinje siyahlukumezeka kakhulu ngendaba le yemali. Siyacela shwabe sizamele indaba yemali ukuthi at least kumbe ngabe basilungisele imali yethu everyone ethengayo. Ngoba le yethu ayithengi, ayithengi shem.
Izakhamizi zakobulawayo ziveze ukudana okukhulu ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla kuyona le iviki. Lokhu kungemva kokuba izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo. Iningi labo belithi sekufana ukuba iholo lokhe lingakhuphukanga ngoba intengo iqansile njalo. Abanye bekhuthaza ukuthi kuguqulwe imali esetshenziswa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 wobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Silele uzwa lapha emsakazweni we Studio 7. Odokotela bathi sebesesabela impilo zabo ngemva kokuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso yabo uDokotela Peter Mugombeyi ngomgqibelo. Izakhamizi zedolobheni lakobulawayo zithi kazenelisanga ukwelatshwa esibhedlela ezifana nale UPH ngenxa yohlupho lolo olukhona. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.